manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 14 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza waPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries avo vari muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. VaMutoti vanoti vakanga vapiwa mazuva manomwe ekuti vapewo divi ravo panyaya iyi, izvo vanoti vakaita asi vachiramba kutaura kuti zvii zvavakaisa mutsamba dzavo. Vakasukuere vakamisa mabasa makanzura makumi maviri nevashanu vekuchitungwiza vanobva kumapato ezano PF neMDCT kusanganisira nameya vaMutoti vachivapomera mhosva yekusashandisa nemazvo mari dzekanzuru. Asi makanzura aya anoti haana chakaipa chaakaita sezvo vakashandisa mari idzi kubhadhara vashandi mihoro apa vakangovenda kuzorore kisimusi vaine chinangwa chekuzodzosera mari idzi pakare. Ngatinzwei vaMutoti vachitsanangura.
Takapindura sekutaurwa zvake pa7 days saka tangomirira kuti ndizvo zvakamira sei.
Saka mazuva ano muri kumba here? Muri kuenda kuofisi makaita sei?
Kana wakasavendwa kana ndauende kuofisi.
Pamwe vamwe vanogona kuti since nyaya iri pasi pereview pasati pane decision tomboita nharo toenda kumahofisi kana kuti todi magweta achitaurawo zvavanenge vachitaura ndazvoda kungonzwa update.
Hatisipa kupikisana nayo vakuru takangogara tirikumba. Chimirira kuti nyaya dzingogadzirirwa sekutaurwa vazvakaitwa.
Saka munofungidzira kuti vanenge vakupindurai kwapera nguva yakadi?
Ipapo handichaziva but murawo magweta edu anotaura kuti anzi 45 days panofanira kunge papindurwa.
Saka mungangotiudzawo kuti zvii zvamakapindurawo imi mumatsamba makanyora since maa muchipomerwa nyaya dzakafanana nedzekunzi makashandisa mari zvisizvo?
Ipapo manje ya private and confidential haiite kuti titaure pamhepo nyaya dziri matare. Zvafanana nenyaya iri matare wazoona haigoni kutaurika pamhepo kana kutaura kutanga kuishambadza. Ipapo handikwanisi, I'm sorry. Takangopindura kuti titange kutaura kuti takapindura kuti kuchidi nyangwe nemi katasaona nyangwe mitemo chaihobvuma nyangwe magweta tanzonditikowa kutaura kudi nyangwe nenda kuti tange ipapo neda mhaka bhozi zvangu fanira kudhiskasa nyaya yematare.
Ko vagari vakatambirawo sei chiitiko ichochi tichiona kuti makasarudzwawo nevanhu?
Vagari vari kutonyunyuta nezvazvo nekuti asamheri mbadzi paitwa mumwe musangano vagari vangu vachida kudemonstrata nezvazvo vachinyunyuta nezvazvo. Saka vagari vemuchitungwiza vari kutonyunyuta nazvo bhozi vakakatyamadzwa nazvo.
Saka ndicharamba ndichingozokubatana unless kana mune zvamungada kutaurira vateereri.
Vateereri ndongo wataura kuti ngavagara vangotarisira bhozi tikutodzokera pabasa bhozi hapana mhosva bhozi mhosva dzaidzo tirapomerwa hapana mhosva saka tingodzokera satangomirira kuti matare acho vangoti kliya.
Avari vakambomiswa mabasa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunhare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore vanhu vanenge voenda pamuchikandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamuchikandigere. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vanoti makore makumi matanhatu anodiwa nenasa kuti munhu atange kupiwa mari yemuchikandigere akawandisa sezvo vakawanda vasasvike makore iwayo nekuda kwezvirwere zvakawanda zvatekeshera muvanhu. Munhu anopiwa mari yemuchikandigere kana abatirwa mari kwemakore gumi zvisinei nekuti akabuda basa here ozowana rimwe otanga kubatirwa. Kana munhu akasvika makore gumi achibatirwa mari yemuchikandigere akabuda basa anomirira kusvika makore makumi matanhatu kuti atange kupiwa mari yemuchikandigere. VaErasmus Shumba mumwe vashandi vanoti makore ekuenda pamuchikandigere ngaadzikiswe sezvo makore anotarisirwa munhu kurarama munyika ari mashoma. VaShumba vanoti makore ekuenda pamuchikandigere anofanirwa kudzikiswa kusvika pamakore makumi mana.
Patemenzvao yandinozosiisa makore yacho iwayo kashoma vanhu vari vashoma vanosiisa makore yacho iwayo nekuti munhu azosvikira pakupiwa mari yacho yenasa iyo. Lesvan yakadzika vosisusi like kredu for 65 years nedzonga uchienda nadzokumba kuti wakuenda kupenjeni but right now uchakunze 55 years saka mimi mukatisi 60 years kunasa kwacheko ndinopfaka ndisina kuitora kamareva wanopfa kuti maredusa kana kuisa pa 40 chaps yes the thing is very right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi anoda kudanwa kuti amai progress avo vanoti vanhu vanofanirwa kuenda pamuchikandigere kana vashanda kwemakore gumi nemashanu zvisinei nekuti vane makore mangani. VaShumba vanoti NASA inofanirwa kushandura mutemo wayo kuti munhu apiwe mari yake yemuchikandigere kana asakwanise kushanda kwete kumirira kuti asvike makore makumi matanhatu.
Nona muchingirira ndiko kwamba tokushandira kuti ndisvike 15 dzake izvozvo nakosvitsawo 15 20 years ndakasindipa mari yangu kuti ndinindiwo ndimakore angu ngatiandasvikakakoro.
Vari kupuhwa mari yemuchikandigere vanoti madhora makumi matanhatu avari kupiwa pamwedzi mashoma uye haasi kuuya nenguva. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexandra vanobvuma kuti mari iri kupiwa vanhu vari pamuchikandigere ishoma asi vanoti ane bhonzo ane nyama hazvinzane neasina.
Nyaya iripo ichokwadi mari shoma inini semumiriri vashandi ndongoti mari shoma but ndichiriko zvese zvekunasa zvinoitwa pane inonzi actuary start yeva no start insurance zvinofamba sei kazhinji mungaona NASA ine mari zvazvinoreva ndezvekuti mari iyo imari haizi mari yenasa imari yedu yatakati NASA panotichengeterai kana tazochembera tazokura mumwe musi mozotipa mari saka tichitii ngavadziinvesti mari idzodzo dzirambe dziripo kuitira kuti vamwe vedu patichazochemberawo tinodziwana. Ndinowizana nevanoti mari shoma ndofunga zvimwe zvezvinhu zvinofanira kutiramba zvichiongororwa sesu vamiriri vevashandi tichafanira kungoramba tichiongorora kuti zvingaitwe sei kuti mari iyoyo ikwire nokuti chokwadi $60 haina zvainotenga.
Mukuru anoona nezvekudyidzana munasa muzvari Constance Makoni vanoti zera rekuenda kumuchikandigere rinotarwa nehurumende kwete nenasa. Panyaya yekuwedzerwa kwemari yepamuchikandigere muzvari Makoni vanoti mari dzemuchikandigere dzinowedzerwa nguva nenguva asi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti mari yemuchikandigere yakapedzisira kuwedzerwa mugore ra2013 kubva pamadhora makumi mana kusvika pamadhora makumi matanhatu. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti kushandira kwekambani yezvikonzi yeWell Cash Debt Collectors pamahofisi ekanzuro yeHarare paRowan Martin kunofanirwa kuongororwa sezvo kambani iyi isiri kubhadhara mutero kukanzuro. Vachinyora paFacebook peji ravo nemusi wechishanu Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vakati yasvika zvino nguva yekuti vagari varongeke vaone kuti kambani yabviswa pamahofisi apa vachiti kanzuru kuti inzi kanzuru vanhu. Kambani yeWellcash yakapinzwa basa nekanzuru yeHarare rekuwira zvikwerete zvekanzuru zvine vagari, asi vagari vakawanda vakanyunyuta nemabatiro anonzi aiitwa basa nekambani iyi, iyo zvakazoita kuti vamwe vakwire kumatare edzimhosva. Asi mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti sezvo vaine chibvumirano chavakanyorerana pasi nekambani iyi havagone kungogura muchato wavo vasina kutevera chibvumirano ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tiri kushanyira navo nokuti tine contract navo. Contract ine hatinoti pachirungu maexit clauses, ndo hatiri kuita fulfill izvozvi. Taita maexit clauses ese tawirirana kuti kana takutambirirana contract inopera after zvaita sei, ndizvo zvatiri kuita izvozvi. Hachingonzi kana mwini muine contract nemunhu mongotita vatatotambura muchato nhasi, aiwa, munotedzawo mutemo, mutemo moita zvakanaka kusvika madambura muchato wenyu mune zvakanaka.
Asi chikodzi chenyu chichiri kuwira here zvikwerete?
Hongu, nokuti contract hasi yapera, inopera musati yadamburwa.
Saka inopera riini contract? Nokuti tinoona vagari vari kuchema zvakanyanya vachideme.
Vagari havangafanirwe kunyunyuta kana vaine mari inofanirwa kuya kukanzuru kuti ivaitire basa. Anditi takateerera vagari zvavakataura, iko zvino tiri paexit, tiri kuita exit yedu mune zvakanaka. Kuti tikaita exit mune zvakanaka ndiko kuti mangwana mari yevagari ichazoenda futi kunobhadhara vanhu ava vachiti makatitamburira contract yedu.
Saka muri kumbowanawo here mukana wekutsanangurira vagari izvozvi pane kuti vanga vachingonyunyuta vasingagari pasi nemi?
Nzira dzekutsanangurira vagari dzakawanda, dzinotosanganisira imwe iyoyi yatitori izvozvi kuvagari vakatoteerera vanenge vachitonzwa kuti no, ndizvo zviri kutoitika izvi.
Kouyawo panyaya yekuwanikwa kwemvura muguta, zvinhu zvakamira sei pari zvino vachideme? Tinoona kuti mazuva apera paya mhenge paine dambudziko raikonzerwa nemichina yaigadzirwa.
Yekuwanisa vanhu mvura, kune nzvimbo dzimwe dzinowana mvura mazuva mairi, matatu, mana, kana mashanu, dzimwe dzinowana mvura mazuva ose. Ndiyo patakamira ipapo.
Pane zvimwe here zvamungawimbisa vagari pamusoro pekuwanikwa kwemvura ikoko?
Hongu, tinovimbisa vagari kuti kana tichinge tapedza basa rekumoton Jeffrey, uyezve kana tichinge tatanga basa rekuchinja mapombi ayo ari kuputika putika achembera, kuwanikwa kwemvura kusati vandudzikei.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nenwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kademaunga vanotungamira ivo sangano rehashtag SheVotes 2018 rukurudzira vanasikana nemadzimai kuti vange vachienda kunonyoresa kuvota. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Kademaunga.
Paitako Blessing.
Mungatudze kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei kubva zvamachiparura?
Chirongwa chehashtag SheVotes 2018 ndinofara kutaurirai kuti tiri kufamba zvakanaka kubva zvatachiparura. Donzvo rechirongwa iri sekutaura kwawaita ndechekuti titaure nemadzimai kunyanya nyanya yechidiki nevanasikana kuti kodzero yako yekuvhota iri muconstitution yakakosha zvizhinji zhinji, yakaikosha zvakanyanya, ende kodzero iyoyo ukaishandisa ndiyo kodzero ichasarudza kuti uchange uchidyei for the next 5 years, kuti vana vako kana uri mai vechidiki vachange vachidyei for the next 5 years kuenda kuchikoro. Upenyu kuvandudzwa kwahwo chaiko kunobva panyaya yekukoshesa kuziva kuti kodzero yekuvhota inofanira kushandiswa. Saka ndicho chinhu chatiri kunyanya kufamba tichitaura nemadzimai kubva zvatakatanga kuparura chirongwa ichi tapinda muno muHarare tichisangana nemadzimai mumarokesheni. Takapinda zvakare mumadzimai ari kuBulawayo mumarokesheni, tikazopinda nekumaruwa titora nemadzina iko gutu kumusha mumasvingo tikabva ikoko mumashonalevisi unyoro unotanga tiri mamurewa titaura nemadzina echibiki svondo rakura on Saturday kwakanga kune a bigger platform inosanganisa madzina ese ari mumaopposition political parties uko kwatakaitawo rombo rakanaka rekuti tibatsire kuunganidza madzina echidiki vakavawo part of that big gathering and isusu meseji yedu ichingoramba iri iyoyo yekuti kuvhota ikodzero yako iri muconstitution uye kwakakosha ende ndiko kunoita kuti kusarudze utungamiriri hunokuteerera mangwana hunoti kana uchinge wazobvunza mubvunzo vanokwanisa kukupindura nekuti unenge wakaita chivhoti yako ende tikavhota tiine huwandu hwedu tinoziva kuti kubirirwa kweelection iyo kunozonetsa uyezve kana iwe uchinge watoisa yako vhoti unoda kuziva kuti yafamba sei saka kudefenda vhoti kana tine tabuda takawanda kunonoita izvi saka ndozvinhu zvatifamba tsaura nemadzina echidiki
ko madzimai ari kuzvitambira sei
vazhinji vacho vane kukarira kuti dai zvachitoitisha takwanisa tanopinda kuvhota nekuti taura chokwadi vanhu vari kutambura ende kana tichitarisa muno muzimbabwe nyaya dzepoverty inouya yakatsveka fesi yechidzimai kazhinji kazhinji tinoda kudefenda kuti vana vachajei kazhinji kazhinji muzvipatara tisi tinono pona imomo tipona vana musina mishonga ende saka zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawanda even kuenda kuchikoro kana pamzi pashaikwa mari mwana usana yandotanga kunzi tigara kumba zvakafanana nenyaya dzehigher education zvakare tinenge tisina mari dzekuti tibhadhare zvitoro madhigiri ari kutorwa nevamwe kana aita zvakare nyaya yemabasa ihombe hakuna mabasa
matiwo makaenda kumaruoko zviri nyore here kuti munotaura nemadzimai ariko
kutaura chokwadi nyaya yekuenda kumaruwa haisi nyore nemhaka yekuti vanhu vari kumaruwa ndinoona sokuti vakakasika kuti mutsei panyaya dzekuziva kuti zvakanakira nyika ndezvino utungamiriri hweudzvanyiri hwezanupf ukakasika kuzvibata izvozvo saka zvinoitika kumaruwa ndezvekuti kune violence inodarika mumataundi vanoziva kuti vanhu vari kumaruwa vanorejista kuvhota kazhinji vanhu vari kumaruwa vanoziva kuti vanofanira kuvhota zvakamira sei saka kune violence yakanyanya uyezve kune mastructures anenge akaiswa inplace akafanana nekuti dzinonguva chitsaye chaiye anenge achiudzirwa kunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanomudunhu rake vanofanira kunge vachiita sei head crow anoudzwa kunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanonge vachiita sei tinoona kuti dzinonguva kuti ivo vemapato mamwe ava especially vezanupf vanenge vachitova nesimba chairo chairo rekutoudza vanhu misangano yavanoenda neyavasingaendi saka hazvisi nyore asi isusu zvatanga tichiita zvaende zvati kuramba tichiita ndezvekuti tiri kuziva kuti kune vamwe vari kugunun'una kunyange vari kuzvigarisa vatinokwanisa kutsvetera aha nyika dzese dzamunoona dzakamira idzi dzakavakwa netsvete vatinokwanisa kutsvetera tiri kutsvetera vangave machiefs kana chii vachitibvumidzawo kutaura nevanhu
pane bato ramunoshanda naro here kana kuti murungokurudzira kuti madzimai ngaangonyorese anovhota
hatina bato ratinoshanda takamira naro tiripo ndechekuti kana madzimai arejista kunovhota vane mibvunzo yavachazvibvunzaiwo sevanhu hurumende iripo iri kutishandira here munhu nemunhu ane mubvunzo ane mapindiriro asaita mubvunzo asi kungobvunzana chaiko kuti hurumende iripo iri kutishandira here matambudziko atiri kusangana nawo tiri kusangana nawo titori neutungamiriri huripo saka tinoona sekuti utungamiriri hwakaramba huripo hunokwanisa here kugadzirisa matambudziko agara aripo avatadza kugadzira nguva yesei uye matambudziko aya akambouya sei ivo varipo saka zvimwe zvacho ndezvokuti tingangodaro tisina bato ratinoshanda naro asi zvatinoda tinozviziva ende vakatadza kushipa zvinhu izvozvo tinovaziva saka ndo inokurudzira tinongoita kuti tibva waita ziva kuti vhoti yako yacho yakakosha
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare ikade maunga nekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kubva kuna muzvare Maureen Kademaunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes 2018 aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako dambudziko rekushaikwa kwemari munyika rinonzi riri kutoramba richikura kunyange hazvo gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti vari kuedzana pose pavanogona napo kupinza mari yekuamerica munyika uyewo kuwedzera mari yemabond note iri kushandiswa munyika pari zvino asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni dambudziko iri richikasika kupera sezvo makambani emunyika asina chaari kugadzira chekutengesawo kunze ngatinzwei vachitsanangura
mari iri kuiswa muekonomi chekutanga haikwani pechipiri yatingati distribution kana kugoverwa kwachona kwe mari kunenge kusina kunyatso kumira zvakanaka. Ichokwadi chakatanga makore apera kuti kune vamwe vanenge vachiwana dzibaridzi dzakawanda asi vanhuwo zvavo vachipiwa $20 angava $50 pasiki. Saka ndo pane dambudziko rachona ipapo pekuti vanhu havasi kuwana mari yekushandisa. Apawo dzimwe nzira dziri kukurudzirwa nereserve bank dzekutenga nadzo hadzisati dzasvikirika nevanhu vese, dzingava dzeeco cash kana kuti dzekuswaipa kuburikidza nekudhura dzimwe dzachona.
Asi ka reserve bank iri kutaura iyo kuti iri kuwedzera mari sironzwa kana iyo yemabond notes yavakaisa musika yatowanda kudarika yanga ichishanda mazuva aperaya. Vachitoro zvakare vari kuisa mari yekuamerica iri kushanda munyika pari nhasi. Chii chiri kuita kuti dambudziko rirambe richikura?
Chinoitika ndechekuti upfume hwedu hausi kufamba zvakanaka. Saka kwatovawo nemusika unoita zvekutenga nekutengesa mari. Vanhu vakawanda nekuti indastri haisi kushanda nekuti mari iri kushaika vaakuita zvinhu zvekutenga nekutengesa mari. Chiro vati avo vanowana mari yachona ndo vari kuiunza kumisika. Izvezvi ukapinda mumisika yekutenga nekutengesera mari izvi chero vereserve bank vanozviziva kuti vakapinda nzvimbo dzachona vanotozviziva. Vanhu vanenge vakabata zvitutu zvitutu zvemari zvisingarevi chitsama chekuti 1000 kana 5000 vamwe vanenge vanotori nekuma $20,000 yavanenge vanayo. Saka mari iyoyo haisi mari yekuti ingangonzi yabuda muvanhu kana kuti yabuda mubhengi zvisina vakuru vanenge vatiziya.
Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi munyaya dzezveupfumi vakuchera?
Chinodiwa ndechekuti chekutanga hurumende inofanira kuti ipe zvitarafu zvakati kurei kune avo vanenge vabatwa vachiita izvozvo zvekutenga nekutengesa mari. Asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti hurumende itsvage nzira zvekusimudzira indastri. Upfumi hunoshanda kana indastri ichirarama.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kure yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndinofundisa wePraise Covenant Ministries. Kereke yedu inowanikwa muno muAmerica kuMinnesota uyezve inowanikwa kuZimbabwe kuguta reHarare. Kereke yedu yakatanga muna 2014 ndopakatanga kereke yedu. Isati tazvifungira kuti Mwari vaida kuti tidaro, tichingofunga kuti kungori kusangana asi kusvika tatozoona kuti tozvodiwa kuti tiite naMwari. Saka yakatanga muna 2014 uye kupfuurira mberi.
Kazhinji tinonzwa makereke achinzi yakaumbwa naPastor Ningi kana naMufundisi Ningi. Imi ndimi makaumba here kereke iyi?
Ndingati hongu ndimi ndakadaira kudaidzwa naShe. Ndatumwawo naShe kunzi ungandibatsirawo here basa. Tarisai kuwanda kuri kuita mabhawa. Asi makereke hakuna mashoma. Saka ndokuti hongu Ishe ndinobvuma kuita. Saka ndimi ndakatanga muno muMinnesota mugore ra2014. Tikazonotanga zvakare kuZimbabwe mugore ra2015. Kwatinova tinobatsirwa naPastor Olivia Chizema Nyamanende. Ndovanova ndivo mufundisi mukuru vari kuona chechi yeZimbabwe.
Iri kutambirwawo sei kereke yenyu? Nokuti tiri kuonawo munguva ino vanhu vakawanda vari kutumwawo naIshe kana kudaidzwa kuti vange vachibatsira kununura vanhu vanenge vachirasika. Makereke awanda.
Ndinokumbira kuti vanhu chavanoda ichokwadi. Kana pane chokwadi vanhu vanouya kuzoteerera. Nekuti sezvamunoziva kuti iwo magwaro anotaura kuti namazuva ekupedzisira ichokwadi kuti kuchamuka zvapupu zvenhema. Asi kuna vanhu vanoonzverawo mweya yamwari kuti vaone kuti I think panapa pane chokwadi chiripo, regai timboteerera. Saka ndingangoti kubva patakatanga 2014 kuda nenyange kunyange vanhu takatanga navo vazhinji hatina tarasikirwa navo, tinongopfuurira mberi uye kuti Mwari vari kutiwedzera pakati pedu.
Mune zvamuri kuitawo here zvekubatsira vangave vanotambura nherera nevakwegura kana mamwe mabasa ekubatsira? Nokuti vazhinji vanotarisa kumakereke munguva yekuomerwa.
Bongo chokwadi basara mwari ka kusungukarisa kwete. Baibi sokora mwari notaura richiti kana ukacheuka varombo newe ukacheukawo. Saka hanzi unopa murombo unokwereketa Jehovha. Saka isusu wose ungano tine yatinoti Mother's Heart Organization yedu iri pasi pePraise Covenant Ministries yatakatanga muZimbabwe nekuda kwedambudziko revana vari kusiiwa vari nherera nekuti vabereki vafa nechirwere chemukondombera. Sezvamunoziva kuti kune yatinoti pachirungu stigma kana vana vachinge vafirwa nevabereki nekuda kweHIV and AIDS, hama zvinoona zvakavaomera kuti vanyatsokutora vaembrace vana ivavo vagonyatsogara navo. Saka tatine mhuri dzatakaidentify dzatakaona kuti vana ava vari kumiririra mhuri vari vana vadiki. Pamwe mwana ane makore 13 kana 15 ndiye atora musoro weimba kuona kuti vanin'ina vake vadya here, ende vana ava vari kuwira matambudziko ekuti pamwe vanobhinywa navarume vakuru vachivimbiswa kunzi dzinozokupfoma riyechikafu. Toona kuti vana ava zvakare vari kuenda kunoita inozi child labour nekuda kwekuti havana mutarisiri. Tikatarisa tikaona kuti maorganization mazhinji anotarisa vana vari muHarare. Isu tikati toda kubuda kunze kuna anabhinga kusina munhu anoona anoendako nekuti vanhu vanenge vachiti kwakaoma kunonetsa, asi ndokune vana vari kutambudzika zvikuru. Tochigozoshandawo kureiza mari dzokuti tibatsire maschool fees avo. Toda kuti vana ivava vaende kuchikoro, uyezve tinoda kuti vana ivava vapfeke, uyezve tinobatsana patinogona kuti vana ivava vawanirwe chikafu.
Nhasi shoko ramungapa vana veZimbabwe kubva mubhuku dzvene munoritora papi?
Ndingada kutora kubva pabhuku yaMavambo kana kuti yaGenesis chapter ya 1 kubva pavhesi ya26 kusvika pavhesi ya28. Ndoda kuti nditaure zvishomanana pamusoro pegwaro irori rinoti Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake achibva amupa simba panyika pano rekuti atonge. Chokutanga ndoda kutaura kuti mufananidzo waMwari haisi imba yatinoona iyi, muviri uri kunze uyu unonzi mukobvu mutsvuku mutete. Iyi imba, bhodhi yedu yatinoona, imba yakagadzikwa unonzi mufananidzo waMwari kana kuti image yaMwari. Image yaMwari mweya uri mumunhu, hakuna anoziva kala yawo, hakuna anoziva saizi yawo, bati mweya uri kutaura mandiri uyu ndiwo uya unoti kana munhu achinge arara anonzi atisiya. Kureva kuti mweya uri mandiri wabuda waenda. Iyeye mweya iye ndiye akafanana naMwari, ari kunzi ndiye akasikwa nemufananidzo wake akafanana naye. Saka mweya iyeye ndiye akapiwa simba rinonzi dominion kuti akwanise kushandisa muviri uno kuti ukwanise kuzadzikisa zvidiwa zvaMwari zviri pamwoyo waMwari. Mwari akukomborerei uye pamuri kusimuka muchitora simba nedominion neumambo muchigadzirisa kuita vanhu vanoita basa vachitya Mwari. Mwari akusimudzirei, Mwari akusimbisei, mune nedominion musatya, musatyisidzirwa naSatani nekuti makadzorerwa umambo mazvita. Amen.
Vanga vari Pastor Rebecca Makai vekereke Praise Covenant Ministries vari parunhare neStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Kamboka muri kunzwa katinoshandisa pachirongwa kanonzi Jesu isimba kachibva Christ Like Choir. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza waFilipi Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa kwavo mabasa. Vakawanda munyika vanoti National Security, Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti iwedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Mchikamu chedu chechitendero nasi manzwa urukuru ya takaita na Pastor Rebecca Makayi vekereke Praise Covenant Ministries avari muno muAmerica. Tavatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Tinawimba kutimuchange mwine suzakare mangwana. Anukuwene kayani mufaro. Jini chonga kandemiri. Ndokusi ya mina standekile msanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukuvumba lebandla le-MDC kanye lele-MDCT.
Ubabutsandrayizeni wazama kathathu kangikhumbula ekupheleni endleleni. Akunishoni lokhu kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni liqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days bekade sivunyelwa ukuthi khona ungaswayipay emabhasini but ukuthi wona uhambe kungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele abuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kubaphephandaba siyasithi ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe negama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokhu kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande, thina njengebandla leNational People's Party i-coalition nje ubambano lwama-opposition parties siyalufuna siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyi kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sikhalele ukuthi ngumuntu esikhalete ngathi sincedisa ukuthi sinqobe sikhulele isidalo sesizami. Sikhalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe nesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokhela.
Manje pho njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano liza kuhambisa njani nxa kuyikuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela liza kuhambisa njani?
Okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCT kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai. Uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Nabangekho emabandleni abezokholo abeze i-traditional leadership i-civil society okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuyo kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi azikhalelanga thina sodwa sikhalele ilizwe lonke sifuna ukuthi ikhetho luka-2018 ilizwe likhulu le kuba uTsvangirai sekewazama kathathu kangikhumbula ekupheleni endleleni asikusoli lokhu kumele sikuvume ukuthi kokukhona sesizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Lo mnumzana Mithuseli Moyo isiphathamandla sevandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotazi nalaba abangazayivotela ngaba nezilabuzane ukuthi kunento lapho ingani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha bentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote.
Ukudonselana amandla ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru sesike sakhuluma lo mnumzana Semsiphepha Nkomo kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo baye befuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo.
Abantu sibili nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambili wabo bengaziphakamisi bona. Nxa bengabakhokheli sibili abaqotho kuyamele bekubengisela khona lokho ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumongameli kuyezokudingisela ukuthi umntwana lo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi.
Kodwa wena ubona kusenzakala khonokho?
Ya mbona zani okwakhathesi amenngazikhangele ukuthi umbani lamavota amaningi bongubani onjani okuqakathekile kunelokukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi ngenye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba qale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi rider aphuma amalobolo okuvala ngeke kumele uqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwakhe.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekwaBulawayo. Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yamabhanga zilokhu zizinde. Ukuze size okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North iPTUZ.
Baphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi sokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikolo and isikolo eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangkhona. So abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikolo.
Ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali?
Even these days kathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wena uhambe ungela even sento yokuthi wena usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela. So abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelalutho ukuthi khona bangasebenzisa. Njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanki atholakala kobulawayo iwale le-Victoria Falls and ama-lining akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka. Uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akulamali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungela mali.
Udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani ozafundisa umntwana?
Udubo lwalukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission i-Civil Service Commission vele ayicatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi khona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama schools amaningi avule kungela ababalizi because the ministry inquire e finance ukubona kumele kwenzwe irationalization. So because of irationalization naleyo akula ama teachers aqhathwayo for beginning of the second term. So now ababalizi vele bayashorta isikole.
Lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebelele North sixoxelaye esewange okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hove. Namhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo umnumzana Phondlovu nomnumzana Welcome Besicela Ndlovu obabili bayizalwane seZimbabwe esiphila kule South Africa. Sifuna ukuza ukuthi abontanga abaphila kule South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu yabheka into zasekhaya or into ezizakalekhaya lesi isituation abaphila kuyo kulamalanga ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi yimali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Ye, ngike ngathumeza mthuthu emavikini ambalwa adlule kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini ngoba imali ayikho kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhulayo baba kunzima kakhulu apho kwamanje lanxa mangabe sikhangela befunda sibili kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima ba.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabontanga abaphila ngaphesheya onke ngalokho esingabe singakuthola singazama nathi ukuncede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo baba.
Aphendula phela umbuzo.
Yena le into esishiwo kowethu ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde uthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ekuthumeza ngazo obomkhulu nezinye ezithize zokuthumela imali kuba nzima ukuthi ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesho ukuthi yitho somele sikaphosele something mangabe mhlawumbe kuwukuthi uye wamkhatha or kube zakunye amafidogu or uyimsebenzanyana akutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphila eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya, ngibona into efana naleyo baba ngathi singazama ukuba uba njengamanje sikwamanye amazwe singazama lathi uba thenga ezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Do kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-board notes abanye besebenzisa ama-dollar abanye besebenzisa lokho nalokho?
Ya, khona ngiyasima ngithi ngiyabheka kukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo lamhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima abantu bakithi noma intikiza yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mangibheka njengamanje mangabe mbala even la kumaphephandaba kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe kwezombusazwe. If bona bengangenela maybe izwe lingathuthuka ngoba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angasele lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu ukuthi mina njengabantu.
Paul.
Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalekile. Ayikho into engasiza. Mangalo sikhala sithi izinto ezindla zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kuthafika isikhathi sokuthi kuyavotwa. Wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyizalo yakulelozwe.
Matense, isikhathi sedliwe ngumangoyi. Sekumele kusivalise abalaleli. Wathi ngimbuze umbuzo ogcina. Ngizaqala lawe Paul. Ukhangelele ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze lawo uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
Nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota. Ngoba phezu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakithi, singaboni nothinto.
Ah, madoda lihlabile le ndaba, ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay. Balaleli, sekumele ukuthi ngilivalelise. Olevalelisayo nguMike Obe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wajiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sejile kolombana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi. Sizwa kuthiwa kuningi osokwenziwa kodwa singazi ukuthi bangaphi kwangkhona. So ngiyadaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zude kalanga Khumalo yena odabuka esikhosini. Ngoba Khumalo ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela bathiwe sokule sikhathi eside.
Yes, sokule sikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sincasa sigangela. Khona kokuzama ukugcoba inkosi.
Ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe, sakwazisa ukuthi indlu kalobhengula seyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngobuNyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhlaka 10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwayona linyanga esidlulileyo mhlaka 38 ihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo. Silethemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lakho ukuthi leyo ndaba iphuthe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yokukhosa yonto emani yinto efanele ihlonitshwe. Siyakwazi ukuthi kulo kugango okuningi okwenzakalayo bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa idlalo bhemula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu sokuzaphutsha umntwana sezakwa khona abantu bazakwaziswa. Abantu abanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokudoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona kuthatha ibanga njalo kulomsebenzi omnengi ofanele wenziwe kodwa usuphutsha.
Ye kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutsha kuhle kumbe kukhona ukudoselana futhi kancane.
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo enentonga lapha intonga iyasala khona akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesibopho sokuthi senza umsebenzi lo sibambele. Kodwa siyanenzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kwayo kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga nendlu kalobhengula ngokwayo. Lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezizaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusincobe indlebe phela Khumalo phonge ukuthi hayi phela lami sengimazi yomntwana lowo uyamazi lawo kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kahle nasizelethise ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlanganekane icubungula lindaba ecaleni babelungiselela ukuthi ngokubana babe babathi babanxuse kuze bahlangane labo. Bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ufuna ukuthi kutshele khona.
bangakwazi kuyabe sokusaziwa kodwa abantu baza kwaziswa ngemva kanyamandethi buyele endlini alobhemula isuke lapho-ke indlu alobhemula yaziswa amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizidlu ezihlanu ezemlandu eyehlukeneyo umlandu wentonga usendlini alobhemula awukho zonke izindlu zambelikazi ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezinduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi ngakho kulokho esukwenzakathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hhatshi indaba yabo isiphutha indlela indlu kalobhengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu okokuqala ukwakha isizwe lokubumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa lihlangana layo khona ngase e-America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena ungudube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi
ye siyabonga kakhulu-ke ekhumalo baba ungadinwa lakusasa loke zulukanindaba kathi esiqokalayo lamhlanje ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo oluyibalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silontukamili inkomo weStudio 7.
Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo-Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenzeni. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase-Efesu ichapter nga-6 verse nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hhayi kakuyi njalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi usathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kasathane ngoba amacebo kasathane awenza empilweni zabantu nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba-ke ngakho lokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kati yena singalwisana naye njani. Okokuqala nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane laye uSathane kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Yakwazi ukuza umuntu awe emhlabeni uSathane wafika wathi ku-Eve uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile uSathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho langaphezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu
manje ngananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijakha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani befitha uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yabo. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathe singabala emaphephandaba siyafica ukuthi umuntu kuthiwa idangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakubisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutsho lokho kutho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Saba siyathandaza ngegama likaJesu sithathaye uhawu lokholo lwethu siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu sibeka ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli ngalombe kuyimkhuhlane kungabe kumbe kuyikuswela kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho kulethu ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu beke kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlula. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibandla.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele iMother's Day. Kethi baqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Lami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo uMandebele uMrs Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala, labomama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA, amaLondon phela. Njalo sengikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Themba niza ukholisa lomculo bomama. wenhliziyo yami silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.